tunge tinobva mutsvira tichitarisa kuti nyaya dzakaitomerwa dzekutora madzimai avanoshanda navo vachiita madzimai kunyanyanya takatarisa kwazvaiitikira futi mumaofisi ehurumende kubva kunova kuri kubasa vasina vanhu vakawanda vari kuti maminista akawanda ari kuzvita hatisi kuda Zimbabwe ngaitsviniwe Zimbabwe ngaichene asi tichidzoka panyaya yavamuhati tiri kuti susu tikatora muzimbabwe mune president murume first vice president murume vamuhati vasati varesaina second vice president angari murume muzimbabwe tine madzimai 52% vakadzi vari educated vakaenda kuhondo vakadzoka vari kumapolitical parties vari kuindidha zvakanaka zvakasiyana-siyana saka seiko tiri kungoramba tichiita varume vachingotitungamira ndizvo katakuona madzimai emunyika vari kushanda nevanhu vakutorwa kuita madzimai anoita sei mudzimai akanzouya navice president kuti uite mudzimai wangu anoramba kana ari anda president ivaukanja
tinoona kuti muri kukurudzira kuti pange paine mudzimai pabasa rasiyiwa navamuhadhi sei muri kudaro
madzimai emuzimbabwe munomu tichitakara chikonzero chadondedza vamuhadhi inyaya yekuabhuza madzimai zvinozikamwa pasi rese kuti varume vamwe vakawanda kana vari pazvigaro vanombunyikidza vakadzi vanotora vakadzi vepabasa vachiita vakadzi vavo kuti mukadzi arambe kudanana nabhosi zvine nguva dzinonetsa chii madzina iwewe vice president vakakuti ndokuda unoramba vakadzi zvinhu zvakaonesesa izvozvo asi takanangana nekodzero dzemadzimai mutemo bupiro remutemo wedu rinokurudzira equality even mupublic service saka isi kungoti ndakuve neequality chinzvimbo chedu chatobviswa ichi tavabvisa vachitabvisa navachitiisa ichikuma chitongeu
munoona chikumbiro ichi chichitambirwa here nehurumende nekuti tinoona kuti vamunangagwa ndo vari kunzi ndo vachadoma achange ari kutora basa iri
vamunangagwa vanofanira kutya mutemo nekuti kumbiro remutemo wedu zvinonyatsosarwa munhu wese ari pasi pemutemo vanotongwa neconstitution tiri kutaurei kuti ngapave nekumirirana kwakakwana kwakaenzana mikana ipiwe yakaenzana saka tatichitarisa zvedu chingoona vamunangagwa nhasi vatora maminista vaiita paminister of foreign affairs vadzorerwa murume tikatarisa maminista ari muzimbabwe muno vakadzi vashomana vari kungoramba vachityora mutemo saa tinoti kuti vamunangagwa kana tichiti zimbabwe is open for business vachikoka vanhu kunzewo kwati ngavatangewo kuonekwa vachiremekedza bumbiro remutemo wedu kunyanyanyanya tichimbotanga neequality izvozvi zvisiri mumonth yeinternational women month pa8 techicommemorata international women's day zimbabwe ngaitungamirewo vamangagwa vamunhu vatori loya kuepa rinoziva nezvemutemo ngavachengetedze mutemo ngavatye mutemo ndozvatinoda kuona izvozvo.